manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Mangwana na kanaka vatereri tinosangana zvakare mangwana na nhasi uri musi wechina mbudzi 16 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi icho tiri kutepfenyura chirongwa chakakosha kana kuti special broadcast. Munyori mukuru wesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association anoti vachombo vakawanikwa vaine mari yakawanda.
Tapedzera nekukurudzira kuti zvingazviitwe mumushandira pamwe hweutungamiri hwenyika yese, kwete chete vezvematongerwo enyika asi utungamiri hwese.
Mubatanidzwa wemapato anopikisa weCoalition of Democrats kana kuti CORD unoti munyika munofanira kuitwa nhaurirano nemasangano ose kwete vezvematongerwo enyika chete. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munyori mukuru wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda vanoti ichokwadi kuti gurukota rezvemari vaIgnatius Chombo vakawanikwa vaine mari inosvika mamiriyoni 10 emadhora kumba kwavo. Blessing Zulu weStudio 7 avabata kuti tinzwe zviri kuitika.
Mapurisa anenge achitopiwa mari pachena kuti ichipfuura. Saka izvozvo kuti zviitike munyika zvine zvoradza kuti simba reutongi hapasisina. Vanhu vakachema nyaya yemaroadblocks, vachombo vachito justifya but vachombo vacho ndovari kuwanikwa vane ma 10 million muZimba. Saka kureva kuti mari yanga ichitorerwa vanhu yanga ichienda kumba kwachombo nevamwe vake ivavo vanga vashanda navo vanga vachi omesa musoro.
Vamatema Danda, saka nyaya yekuti vachombo vanga vaine mari inosvika 10 million icho kwadi?
Pari zvino icho kwadi kunze kwekuti kana yakangomuka yakawira avo mumba mavo sezvikuna yakungangoite mvura kudandopa inganzi hachisichokwadi yakanaya but as it is mari yakawanikwa mumba mavo 10 million nhamo iri muno muZimbabwe ndeyekuti iye nhasi vanhu mari iri kuiswa kurungoiswa nhamba mufoni yemunhu. Namba iyo kuti unoichinja pa Eco Cash upiwe cash, vamwe vanocharja 20%, vamwe 25%, vamwe votosvika pa 50% depending nekuti iwe uri kuratidza kuti uri kuda mari zvakadii and so forth. Saka nyika kana yasvika pakudaro inenge isingachatongeki, yaakungoita kuti wada, iyezvo mukatarisa mapurize ari kukwira zvekuti crazy yemazai yakuita $8 US. Saka unoti kungararamike sei, tingati tiri kutongwa here? Ende izvozvo hazvisi kutarisiwa, chiri kungotaurwa day and night isuccession succession, vanhu vachitambura saizvozvo. Saka vanhu muZimbabwe
pamwe vamatema Danda vanhu varidawo kuziva kuti chii chaizvo chichazoitika, nekuti vamugabe vacho vari kungonzi vakachengetedzwa mauto acho kana achitaura anenge achingovati Your Excellence ndivo vanenge vachiri mutungamiri. Zvinonzi nevamwe zvaakutokonzera kuti vanhu vasaziva kuti chii chaizvo chiri kutora nzvimbo.
Nyaya iripo ndeyekuti kana makatarisa, this is my personal opinion, kana makatarisa zera ravamugabe 93 woenda mu94, kana makatarisa zvanga zvoitiwa namai mugabe neG40 Kabao, zvazvoratidza kuti vamugabe havasisina chavo chavanotora decision as an individual. Saka mauto zvaari kutaura ari kuti vachitarisa zera ravamugabe nekwavabva vari kushaya vanga vapomere asi kuti vanhu vakakomberedza vamugabe ndivo vakuitisa kuti vakutora advantage ye age and so forth. Saka nyaya iripo ndeyekuti, in my view, nyaya iripo ndeyekuti mauto we agreed mauto asi kuita take over icho chondo chokwadi, asi chavari kuita ndechekuti vabise zvigananda izvi pana vamugabe, then vamugabe vobvumirwa kutora decision vachiona constitutionally munhu anobiswa muofisi nezvikonzero zvakanyorwa zvoinda zvekumusangano, because musangano wacho wanga usisina chaungataure nemhaka yekuti mai Mugabe vachishanda neG40 ndo vangavoita zvavanoda neYouth League.
Munyori mukuru wesangano revakarwa hondo yerusununguko Zimbabwe National Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vaShakespeare hamauswa vanoti mauto ave kutotadzisa kuti munyika mugadzikane nenyaya yekuti havasi kutaura kuti vachaita sei nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avakachengetedzwa kumba kwavo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu Studio 7.
Havasi vose vanga vachiwirirana mukati memauto ari pasi pavachiwenga. Kune mamwe mabharaiti anogona kunge aziita nekuti vanga vachitya, vanga vasingadi kudeura ropa. Asi nyaya ikasabatwa zvakanaka, ikasataurwa zvine jekerere zvinoita kuti vanhu vaone kwavari kuenda, mauto achiri kuwana rutsigiro uye rwevanhu vachivapembedza kuti maita zvakanaka, nekuti vanhu vanga vachingoda chose chinogona kupedza vamugabe. Asi vanhu vezimbabwe vari kuti kana vamugabe vabviswa, ngapachiva nechimbi chimbi yekuti vanhu vaone kuti zvaita sei. Munoona kuti kunyange pane vanhu vari kupawo ndingati uchapupu hwavo, vari kuti aiwa vamugabe vakatadza, asi sekuti mukweguru wetu vari kungotiwo pachivanhu chetu pana vazonyanyotarisiri kuti munhu akatara ushungurudzwe. Saka chandingangoti ndechekuti kurudziro kurana vachiwenga zvinhu zvavo zvinotakurwa nechimbi chimbi, vachitarisirawo kuti kunyange patransition yavari kuda pane vamwe vanhu vanga vachiwirirana navamugabe vanotofanira kuregerera. Ndo imwe dhimandi tationa vamugabe vachada kuzova kuti vanhu vavakashanda navo vanana Jonathan Moyo vacharegerwa, nekuti vamugabe vanozivawo kuti mumauto imomo kune vamwe vanogona kunge vaine mhosva dzavo dzakakura kudarika dzakaitwa nana Jonathan Moyo. Dzana Jonathan Moyo mhosva zhinji ndedzekuti ehe vane corruption, asi mhosva zhinji ndeyekuti vanga vakubhuroka munhu unodiwa nemauto anovava munangama. Saka ipapo panotoda kuti pake paine vanhu vanoziva nyaya dzenegotiation. Yandinofunga kuti negotiation iyi experience inogona kunge isimo yakanyanya mukati memauto. Saka zvaakuchidiwa kuti pange paine team inonegotieta isisisiri iri kungotungamirwa nemauto. Ndodambudziko rapinda paZimbabwe kuti kutya kwazadza vanhu. Vanhu veopposition munoti havasi kutaurawo kuti zvoitwa sei, vezivuzo saiti havasi kutaura, munhu wose ari kutya nekuti mauto kazhinji havanyanyoite zvekutaurirana nevanhu. Kana wada kusumudza musoro unongodhisapia. Saka zvinhu izvozvo sadhaka neinternational community ndinoona zvichizokonzera kuti vafunge nyaya dzekuti voita sei. Tichanzwa pavachataura nhasi, asi ndinoona kuti nyaya yekuti vapindire inogona kunge iripo patebho iroyo.
Asi Zimbabwe ingakwanise kurwisana nesadhaka here tichitarisa kutatarika kuri kuita ivo vechiuto ava nenyaya yekushaya mari?
Nyaya dzekushayiwa mari dzekuchiuto dzinonetsa kuti tinatodziti zveshuwa vanhu ava havana mari. Ngatirangarirei kuti vanhu vemauto ava vanhu vakanga vaine chikamu chekuita nekucherwa kwezvicherwa zvinokosha zvakafanana nemadiamond. Saka vemauto vanogona kunge vaine mari zhinji dzinogona kumbovatsigira kumbovabatsira kwechinguva chidiki. Asi handioni kana pakange paita nyaya yekuti hondo yaakunyanyoenderera mberi sekunetsawo kwaakuchitika zvinhu muZimbabwe, ndinoona Zimbabwe inogona kuzotatsotatarika pakuti dzimwe nguva vanga vachisina kana atingati mapat ekushandisa kundege dzavo nezvimwe zvombo. Asi zvekuti vamborovawo hondo kana kwemasvondo matatu vanogona kumboshingirira kurova hondo yavo.
nyadzo munyadzo zvematengero enyika vaShakespeare hamauswa vari parunare kuLumumbashi kuZambia naBlessing Zulu Studio 7. Ngatinzweyo kubva kune imwe nyanzvi munyadzo zvematengero enyika vaMaxwell Saungweme avo vanoti danho remauto iri harina kunaka.
Kana mauto apindira munyaya dzematongerwo enyika nyangwe tikazoita kana transitional order tikazoita masarudzo mafree and fair elections vachazoramba futi vachizviona vaine kodzero yekupindira munyaya dzematongerwo enyika izvapayatoti pachirungu yapresident isina kunaka saka izvozvi zviri kunetsa taakunzwawo Sadik ndichiti yakuda kuita musangano taura pamusoro peZimbabwe saka zvinhu zvacho zvinonyatsotarisika zvakanaka chinonyanyorwadza ndechekuti oso wamugabe wanga wagarisa hapana pazimbabwe dzanga zvichati vamugabe varambe varipo asi hapana aitarisira kuti mauto angazotora masimba saka ndoyatinoti situation yatinoti yanga iri catch 22 kumaZimbabwe ende zvoratidza izvi mauto kutora vaakaita masimba kutora kuda vachida kusapota vamunangagwa rinova faction imwe chete muzanu PF hazvinei nekuti vanhu vari kuda democracy kana mukutonga kweruzhinji muZimbabwe asi kutonga kwefaction 1 yezanu PF saka maonero atingaita tingati zvakanaka kuti vamugabe vaende asi maendero acho iyezve maendero ekuti mauto apindira achida kusapota one faction hazvina kumira zvakanaka izvozvo
asi nemamiriro aita zvino aya pangagadziriswa sei apa
inise maonero angu zvaifanira kunga zvichiitwa ndezvekuti panoitwa iyo hurumende yatinoti transitional order transitional authority inenge iine vanhu vakasiyana siyana vemapato ese ari muZimbabwe kwemaNGO inenge ichisupervisewa nayo na SADC nana AU kana UN yaiswa ya then ikuu yaitwa iyi inofanira kunga ichibva yapera ipapo transitional authority yotora masimba yogadzirisa mutemo wenyika kugadzirisa mutemo especially pane zvekuita nemaelection
nyanzvi yezvematongerwo enyika vaMaxwell Saungweme vari parunare kuNigeria naBlessing Zulu Studio 7 zvichakadaro mubatanidzwa wemapato anopikisa weCoalition of Democrats kana kuti CODE unoti uri kukurudzira utungamiri hwemauto kuti hupe mukana kumapoka ose ari munyika mukutsvaga waro hwekugadzirisa matambudziko emunyika tabata mumwe vatungamiri vari muCODE Dr. Simba Makoni
vari rine masoko maviri kana kuti matatu atiri kuda kuti nyika itambire ekutanga nderekungoona kuti vakomana ava pane zvavaita vaita vachiteedzera bumbiro nemutemo wenyika nemirau yenyika zvinhu zvakakosha kuti zvese zvatinoita tizviite tiri mumutemo wazviita murunyararo hakuna bongozozo vari kuchengetedza upenyu hwevanhu nezvivakwa zvenyika chinhu chakakosha ichocho vari kuzvipira kuti izvi vaitira kubatsira kuti nyika iwane kugadzirisa matambudziko ari kunetsa vanhu chinhu chakanakawo zvakare mukana watatichitsvaga tapedzisira nekukurudzira kuti izvi ngazviitwe mumushandira pamwe hweutungamiri hwenyika yese kwete chete vezvematongerwo enyika asi utungamiri hwese takabatana tiine chinangwa chekupedza matambudziko enyika ndiwo masoko atiri kuda kuti tipire kunyika iwayo ndapedzisira zvakare nekuzvipira kuti isu utungamiri hwecode tinoda kushanda nevamwe vese kugadzirisa zviri kunetsa nyika chinove chisungo chedu kubva kutanga kwatakaita mubatanidzwa wecode
aseka Dr. Makoni kune vamwewo vari kuti mauto atanga mutambo usingagari uchitambirwa pasi rose nekuti zvavatotanga kudai vanogona kuzvidzokorora kune hurumende chero inenge yazouya ichibviswa pamasimba
ichokwadi ndidziyo iripo jonga ndosaka tiri kusimbaradza kuti ivo zvavaita nezvese zvichateera zvinofanira kuitwa zviri munu
mumwe vatungamiri vemapato ari mubatanidzwa wecode Dr. Simba Makoni vari parunare neStudio 7 anokuonekai ndini Jonga Kandemiri tichiti musaenda kure munzwe zvimwe zvirongwa zveStudio 7
sokuisika tisendaba ku VOA Ndebele. amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
kuStudio 7 Air Voice of America sisakaza Washington DC. Amavukozi hloko olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngolesine mhlaka 16 lwezi 2017 ngu-Prophetess Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
sina njengabesifazana khangelele ukubona we want to see the entrepreneurs elizweni kodwa ke ilibhizinisi ile process yakhona omele lenziwe ngakhona. We have a constitution omele siyilandele.
Abalela amalungelo abesifazana bathi kabemukeli ngenjabulo ukuhluthunwa kombuso ngabakubutho. Kuthi-ke abakhokheli benhlanganiso zokholo lwesiKristu bathi kumele kubunjwe uhulumende womanyano ngokuphangisa ozaphiwa intambo zombuso libutho. Inhlanganiso emela izisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU ithi yayivumelani lokuhluthunwa kombuso libutho. Lezi ndaba lezinye ngokugcweleyo. Abalela amalungelo abesifazane bathi kabemukeli ngenjabulo ukuhluthunwa kombuso ngabakubutho ngezizathu ezithile ezigoqela ukwesabela ukuqhubeka kokuncindezelwa lokubandlululwa kwabesifazana endabeni zokulondolozwa kokuthula lezomvikela elizweni. Ukuhlaziya imibono yabesifazana sixoxele nkosazana Sam Khumalo owenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eye Women in Leadership and Development.
Sina njengabesifazana khangelele ukubona we want to see leadership renewal elizweni kodwa ke leadership renewal ile process yakhona omele lenziwe ngakhona. We have a constitution omele siyilandele kuyo lapho engicabangela khona ukuthi iprocess leli nxa isenza ibutho asoze siqinise sicabangele ukuthi amabutho ethu asethathe isayidi le-political party and yethi thina sikhangelele ukuthi amabutho abeke esebenza lama-political parties wonke esebenza lo zulu wonke achiyane le ndaba ezingabe zile kwenza kwama-political parties kodwa ke sekhangelele ukuthi iZimbabwe ibe le-leadership renewal sibone abakhokheli abatsha bengena ezihlaleni njalo like sibona kusenzakala kwamanye amazwe.
Abanye yibo abakhala ngokuthi laba abebutho yizisebenzi zikahulumende zingenelanani endabeni zomdeni ukuxotshana kukamsekeli kamongameli ebandleni leZANU-PF. Ikanti ke abanye bayakwamukela besithi engxenye bangasikhiphela umbuso lo osuhlale kakhulu esihlalweni.
Ye, khona vele nxa ukuthi abantu sebedubekile isikhathi eside basuka nje besibethaba nxa sebebona umuntu okade bakhathaza kangaka izulu kodwa ususo wakhona lakha emsayeni ukuthi kumele siqakathekise ukuthi ususwa njani ukwenzela ukuthi kusasa kungabi iqiniso sile-habit ukuthi nxa umkhokheli singamfuni siyabiza amabutho samkhiphi akumelanga kube.
Lina njengabesifazane libona lizanxuswa na embusweni kumbe kunkulumo zona lezi ezokuthi umbuso usukwe ezandleni zalabo abakhona kathi ezosiwa kumunye umbuso?
Mina lathi ngihlupho khona ngokuthi ukuthi sisazakala umnqondiro alimelanga amabutho ekhuluma njengoba umanjuri wayenaye enguye owalwa impi labo indawo bengazange basuke ukuthi bamxhase endaweni. Umuntu wayekhonokho ngibona sengazathi umama bazatshiywa vele ngobana simbone ngalei yabobaba and sikhangelele vele ukuthi kwakusenzakali ngezikhathi zempi and ukuthi alokuthe umbuso elizuthethwe omama baphathe kanjani i-decision making ngibone ngani angiboni kusenzakala and futhi sithathe futhi okwayenzakala before inclusive government laba abathathwayo ukuthi kwababe yibo kuze kufike laphoe le government ye-inclusive government angibona omama bebebiza nxa bekhona bayebebiziwe ambone ngani babebiza nje ukuthi basifungubale ukuthi ha umama bebekhona nje kodwa ngabe ngabuya ngokuthi bezofaka nje ayilingathatha serious.
libona ngani engxenye bazanxusa njengoba benxusile unkosikazi Mjuru.
Unkosikazi Mjuru kubizwa kwakhe. Ngokulalela kwami ama-veterans ekhuluma izolo, besithi bona bafuna ukuthi ibiselwe lapho eyayikhona khona ngo-2014. Sembona sengazathi kulabanye labantu abaxotshwayo abaxotshwa nomaindur ababona sengazathi labo sekulithuba lokuthi babiselwe ngaphakathi. So mbona sengazathi ukubuya kwamaijuri aphana kuyabe sebayizayo bazabuyela njani bona bamthuma mjuru phandle. Nxa bebuyela back to that period kufuthi umaindur layo kumele bambisele. Kodwa umaindur kambe kungabe kungoyika abaphambili kube kuyi-focus ukuthi bafuna kuba-inclusive or because they are taking advantage lapha lathi sekumele ukuthi singene and ukuthi sithuma mjuru phandle akwenza. So yikho ukubona kwami kodwa ukuthi mbona sengazathi ba-serious ngakho lokhu ukuthi umaindur aphatheke kule nkulumo ningani ngiyakuthandabuza lokhu.
Unkosazana Sam Khumalo ngolela amalungelo abesifazane owenhlanganiso eye Women in Leadership Development sixoxe laye ekobulawayo ecingweni. Inhlanganiso ezimela amasonto esiKristu achiyeneyo zithi kumele kubunjwe uhulumende womanyano ozaphiwa intambo zombuso libutho kulandela ukuhluthuna kwalo umbuso kuhulumende weZANU-PF izolo. Inhlanganiso lezi zibalisa eyeZimbabwe Council of Churches, iZimbabwe Catholic Bishops Conference, iEvangelical Fellowship of Zimbabwe, lei UCASIDA. Umtungameli Nkomo weStudio 7 uxhume umfundisi uMnumzana Angliston Sibanda yenake uthi kuqakathekile ukuthi kubunje uhulumende lo ukuze aqalise ukulungiselela ukhetho olukhululekileyo.
Akufuni ukuthi umbuso amasosha aqhubeke ebambe umbuso kuzaba unfortunate. Kuqakathekile ukuthi kube le traditional government ezayenza lungiselela ilizwe, kube lokuthula, ukuxolisana, kube noxolelwano, kube lo kulungisa i-economy abantu bangahlupheki ngendlela abahlupheka ngayo, kuphule ubuyanga aba ilizwe lilungiselele ukuthi liye ekhetheni olukhululekileyo. Yiyo ndlela esikubona ngayo, kuyinto ezahambisa phambili. Kuzaba unfortunate ke ma bengacabanga bona amasotsha ukuthi baqhubeke besebenzi buselake bona bodwa. Kuza-isolate-a njengelizwe, kusenze singasadlelani namanye amazwe, sibe ney'nkinga zethu zibe wesi kulalokhu esesivele sisikikho.
Uhulumende wenkazatho lo ozabamba intambo zombuso okwesikhatshana kulungiselelwa ukhetho olukhululekileyo lifuna abe nguhulumende onjani, abunje ngobani?
Abanye vele abantu sebeqalisile ukuphosaphosa amagama. Yena lo osebenze lamasotsha ukukhipha uMgabe uMnangagwa u-obvious ukuthi nguye okuzabunjwa lo hulumende around him esikukhangeleleyo ma kungenzakala kanti uhulumende lo agoqele phose umuntu wonke wonke umuntu abe ne-stake. Sikhangele ukubona abantu abanjengobaba uDukisa Dabengwa besiba yingxenye yalo mbuso, abantu abanjengabo-prime minister uMorgan Tsvangirai besiba yingxenye yalo mbuso, abantu abanjengabo-Tendai Biti besiba ingxenye yingxenye yalo mbuso, abantu abanjengabomama uJoyce Mjuru besiba yingxenye yalo mbuso, ukuze omunye nomunye alethe le qembu lakhe kumbe ibandla lakhe lilethe elilakho eliwuqhuketheyo owakuqala sibe nokuthula kulungiselele ukhetho. So sikhanga ukuthi wonke umuntu nje abe involved one or the other, i-civil society la inhlangano zizimele zodwa lapha abamabandla sibe nengxenye kulowo hulumende ukuze sonke njengamaZimbabwe siqale ukwakha iZimbabwe yethu esiyijabulelayo sonke.
UMnumzana Angliston Sibanda ngumfundisi uxoxe lapho lo Ntungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. Inhlanganiso emela izisebenzi elizweni lonke eyeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU ithi lanxa bekhona abajabulela ukuhluthunwa kwentambo zombuso libutho ngoba lokhu kulakho kudala udubo olukhulu elizweni. UNtungameli Nkomo uphinde njalo waxhuma unobhala jikelele walinhlanganiso uMnumzana Japheth Moyo.
Kuyasibamba-bamba akusihambi kakuhle ukuthi ibutho kube yilo elikhokhela leyi inguquko.
Lithembise ibutho ukubuyisela eZimbabwe endleleni elenkululeko elokuphumelela njalo. Ukungaba kulinika ithemba yini njengezisebenzi lokhu lanxa nje lingavumelani lokuhluthuna kwalo umbuso?
Sesikubonile kwezinye indawo ukuthi nxa ke umuntu engenile ke kuba nzima ukuthi bekuthiye, kodwa besikukhangelile sibili ukuthi nxa bengakuyenza njengaba kutshoyo ngamalanga alandelayo sibone sebevisela ke embusweni oyesevilieni, hayi yabona abantu bangakujabulela. Asikwazi ukuthi ke li-operation ke izathatha isikhathi esingakanani.
Umbuso wesivileni elikhuluma ngawo njengezisebenzi likhangelela ukuthi kube ngubani obusayo, kube lo manyano kuqhutshekelwe phambili njani khonapho?
Kungani nje kuyahluphake lapho ngokuthi sile sinqumo selizwe, isinqumo selizwe yiso kufaneleke silandelwe. Siyatsho ke ukuthi nxa umkhokheli welizwe engasekho kufanele kwenziwe njani, yikho ke esikukhangele ukuthi kulandelwe. So asikwazi ukuthi nxa beqhubeke umsebenzi wabo bazasitshiya silo mkhokheli welizwe yini, kumbe bazasitshiya singelaye. Bangasitshiya ke singelaye, khangele ukuthi ke i-constitution yelizwe ilandelwe ukuthi ubuya njani ke umkhokheli welizwe. Yikho esikukhangelele ukuthi kulandelwe. Indaba yomanyano ivele ihlezi isixaka njengezisebenzi. Asondaba esayithandayo belidlulileyo azange sikujabulele okwakusenzakala ngendaba yomanyano. Azange kubanjeke ndlela eyiyo. Asikwazi okwamanje ukuthi nxa abantu bekhuluma ngomanyano bakhuluma ngawuphi umanyano. Bese kukhangelele ngumanyano ama-political parties wonke akhona angabambi intambo zombuso. Sikhangelele umanyano onjengoka-1979. Sikhangelele i-transitional period authority ekhokhelwa ngabantu abangasoze bebe yiwo abazawa abasikhokhelayo phambili.
Lo ke bekungumnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi, umanyano wenhlanganiso zezisebenzi oweZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU. Wathi ngithathe leli thuba lokuthi ngibulise esilawo lapha abasilandelayo ababukeleyo lapho si live streamer ekhasini lethu eleVOA Ndebele enkundleni yokukhulumisana lokuzilibazisa ye-Facebook. Kulomandla Mkhwananzi umne wethu ngithe ngikubonile khona lapha ngahle ngakuthinta ngocingo ukuthi sikhulume. Sizamleta akhulumeke emoyeni khona lapha ekhuluma ngomumo owenzakalayo ngaseZimbabwe. Njengoba silinika inhlelo lezi amahola wonke okwensuku ezimbili ezedluleyo, sikhangela ukuthi intambo zombuso sesezandleni ngizabakubutho. Kulo Chris Ngwenya, Oris Ngwenya, yena uthi viva Zimbabwe Army, viva phambili, mkhipheni umgabe. Umaxwell Makanda wenake uthi yena, when he uses the army, ISADC keep quiet. Asifuni ISADC ukuthi ingenele. Urobert Lebogangi Legoma Ngwenya la yukona, Patricia Natane Moyonkati, Mapro Malandela, ngizabala njalo ngesikhathi esilandelayo. Isikhathi asisavumi ukuthi asiqhubekele phambili. Belelalele kuhlelo oluqakathekileyo luphathelane lomumo okhona okwamanje eZimbabwe ngemva kokukhitshwa kukahulumende kaMugabe embusweni libutho. Lolu hlelo i-special edition. Asihlanganeni njalo kumahola alandelayo. Oliver Lelisayo, no practice is Jerebaya.